manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare mandiwa nhasi uri musi wemugovera chikunguru 10 2020 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino, ndiri kumba, nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu oendesa hurumende kuUnited Nations nekuAfrican Commission. Uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere cheCOVID-19 huramba huchikwira munyika.
Ndiri wekutanga ndichitamba mutambo uyu wanosimudza masimbe kuzonyi nyango muchitaunana kwanda awabhilivhi kuzonyi pasi vakadzi vangasimudza ichi ende ndiri muzeziru soni zvori kutanga nino ndaizvondoti ndingati ndiri mukadzi kudai ndosimudza masimba nekuti ndakangoona kuti ndochipo chandikagwerwa namwari ndonangoramba ndingori pairi kusvika paine nguva ino ende kasina ezvine zvinongogara ndine doubt ekuzoni aho ndiri mukadzi kasindosimudza masimba but nekuti nepashini yandakapiwa namwari handingamborasiri chipo chandikapiwa namwari
Studio 7 inoenda kuBotswana uko inotaura nemusikana anoita mutambo wekusimudza simbi uyo ari kuenda kuJapani kuma Olympic Games. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights nemamwe masangano anoshanda akazvimirira aendesa hurumende kuUnited Nations nekuAfrican Union achigunun'una nekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Sangano anoti Zimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR, Southern African Human Rights Defenders Network, Committee to Protect Journalists, Nere Robert F. Kennedy, vanyorera sangano reUnited Nations, Nere African Commission on Human and People's Rights, Ripas pe African Union, achitsutsumwa nekutyorwa kwekodzero dzevatori venhau, pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu, kuri kuitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Masangano aya ati haasi kufara nekusungwa kwevatori venhau vanoti Hope Uchingono, uyo anoshanda akazvimirira, pamwe naJeffrey Moyo, uyo anoshanda nebepa nhau reNew York Times, nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu. Vanhu munyika achiti kusungwa kwavo kwaive nechekuita nezvematongerwo enyika uye kunotyorawo dzimwe kodzero dzavo. Masangano aya anoti vari kutyira kuti kana bill repatriotic bill rikapasiswa hurumende inogona kushandisa mutemo uyu uye uchange usingabvumidzwe zvarwa zveZimbabwe kuburitsa mashoko anoonekwa saanosvibisa zita rehurumende yeZimbabwe kutyora kodzero dzevatori venhau nevanorwira kodzero dzevanhu. Mutauriri weZLHR vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti vangarambe vakanyarara vatori venhau nevarwiri vekodzero dzevanhu vachiponderwa musaga.
Mutsamba yavo iyoyo yakaendeswa nomusi wa 7 July vari kunyonyota nekunetsa kuri kuita zvinhu nedeterioration yekusarespectwa kwehuman rights kwekodzero muZimbabwe nehurumende yedu. Saka tsamba yaenda kune vanhu kune maspecial rapporteurs ivava vahighlighta kana kuti vasa nyaya dzakawanda dzinosanganisira nyaya dzanamukoma Hope Uchingono, nyaya dzanamuzvare Kuvheya, nyaya dzanana makomboro aruzivishe vakangovharirwa after convictwa mudare nemhosva yekunzi akaridza pembe kana kuridza pito. Zvimwe zvinhu zvaendeswa izvi kwete izvozvo zvega pachemwa futi mutsamba iyoyo nenyaya yehurumende yeZimbabwe zvairi kuita zvokuda ku time kuintroduce inonzi patriotic bill yavari kuti vanhu vanoshora zvakadai nezvakadai wanga vachipiwa mhosva. Ndozvimwe zviri mutsamba iyoyi.
Asi mnyori mbazi rezo kuburiswa kwa mashoko, Vanik Mangwana, vauza Studio 7 kutive kunze havana chavano kwanisa kuudzira Zimbabwe, kana zuzwaru wa zwaya zichikora mitemo yenyika.
Urumende ya Zimbabwe, inolai metano rukuchengeneza mtemo mnika muno mneru nyanaru. Icha ya tonga munu wese, anonde achifungi ziwa kumze, achikora mtemo mnika inoye. United Nations ili popa kugazira runyararo pakatipe zime nyika kwete kuhuza Zimbabwe kutu uyumtemo ya ushande uyumtemo uyuno shanda saka nekubiero sineko zero jee kuti achawu ya muno mnika ndiani na yasuna kusunda nizu kuya mnika muno ndiani vasa kata ora shaka wanda nga vasa kanga makuti urunende ya Amerika yaka zima ma platform eku irana kwa wanda saka pane mitemo yake yama jinalisi yaka viso ereta nyaya Jeffrey Moyo ano sungwa nesi majini immigration laws in Zimbabwe. Zinorezo kuti Zimbabwe ine kodzero yekusarudza kuti anopinda munyika munomu ndiani neasingapinda munyika munomu ndiani.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vati zvakanaka kuti Zete Lecture nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu vanyorera United Nations neAfrican Union asi vati zvanga zvakanaka kuti sangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community SADC rive iro riri pamberi kusimudzira nyaya iyi. Studio 7, haina kwanisa kunzwa divi re United Nations, kana re African Union, panguva yataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu makumi mashanu nevashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye vanhu zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi masere nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zviviri nemakumi masere nevana 2084. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika mose vave zviuru makumi matanhatu nezvishanu nemakumi matanhatu nevatanhatu 65,066. Kusvika nezuro, hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19 vakanga vave zviuru mazana masere nemakumi manomwe nezvishanu nezana nemakumi masere nevaviri 875,182. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mashanu nemakumi masere nezvisere nemazana masere nemakumi masere nevatatu 588,883. Wandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Vamwe vashandi vekambani yeSun Yifeng Zimbabwe, iyo inova yezvizvarwa zvekuChina, vanoti vari kushungurudzwa pabasa nevaridzi vekambani iyi. Vanoti kushungurudzwa uku kunosanganisira kurohwa vari pabasa, kusabhadharwa mari inokodzera nezvimwe. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vashandi ava vanoti vanosevenza nguva dzakawanda kudarika zvinokurudzirwa nemutemo wevashandi kupiwa mari iri pasi peyavanotambira. Kumanikidzwa kubayiwa nhomba yeCOVID-19 uye kurohwa kana mushandi akanganisa. Mumwe mushandi anoda kuzivikanwa nezita rekuti JB anoti vanoshanda maawa gumi nemaviri pazuva asi mutemo uchiti mushandi anofanirwa kushanda maawa masere chete uye vanosevenza mazuva ose pasina kumbozorora. JB anoti mamwe maawa mana epamusoro anongobhadharwa semaawa pane kuti abhadharwe nemari iri pamusoro.
Basa na season clue is an hour 5 but yeah mugunozotendekana na season kana na 8 but and pano pasina overtime futi au mag au tomunzo shanda overtime nzo vato varano
mumwe mushanda anoita zvemagetsi anoda kuzivikanwa nestari kuti chamunorwa sezvo achisvikira kuzoburiswa basa anoti ari kutambira madhora emunyika zviuru zvisere pamwedzi asi achifanirwa kupiwa madhora zviuru makumi matatu nechidimu pamwedzi sezvakatarwa nebazi reNational Employment Council.
Ndiwani vasikupa 8,000. kamuise mafu kamwa vamwanto chandira ma 3000 ara tgs
chamunoro anoti kunyange mumiriri we Norton mparamende vatemba muliswa vakambomira mira mazwe kutanga asi zvino hapana zvavave kuita vashandi ava vanoti kunyange munakano mangara kuti arowa mapurisa akangoziva kuti chizvarwa chekuchina hapana zvaanoitwa Vamuliswa vachavana kutengwa nezvizvarwa zvekuchina kuti vanyarare sezvo vari ivo vakaisa nyaya dzekushungurudzwa kwevashandi kuZimbabwe Congress of Trade Union kana kuti ZCTU pamwe nekuti kambani iyi bhadhare mari yeNational Social Security Authority kana kuti NASA
vanhu vafanira kunge ndinotengwa handitengwe ini chero vakapa maplates chero vakaita sei tikasangana tichidya chekupurazi wangu vachiuya kuti ite ukamu hwekuti compliance itike and so forth ZCTU yapinda NASA kana vanhu vaifunga kuti ndinotengeka ndindakaishedza kuti pindai mugadzirise nyaya dzevashandi umu kana ngai ndakatengwa ndaishedzera ZCTU papi bvunzai vamutasa kuti akavafonera ndiani politics yekunyepa kuZCTU ine agenda panga agenda ndeZCTU pa kasi pane vanhu vatema vanavo vana mukumba vepr vasingazive zvavanoita vanhu vatema vanobvinyira mumatema vanovarova
mutauro wekambani yesani ife vaebo mukumba vati zviri kutaura vashandi manyepo vachiti vanhu vasingatendee panyaya yemihoro vamukamba vati vanhu vakawanda vanopinda basa vasina ruzivo kana magwaro edzidzo vodzidziswa basa asi vanoti kana mushandi ave kuziva anenge ave kuda kubhadharwa semunhu akauya aine mapepa edzidzo kana ruzivo
Munonoti isusu panapa tinotora munhu nechitupa munhu anenge asina qualification anenge anayo ouya pabasa tomudzidzisa basa opedzerawo munhu anenge aqualified for example munhu anenge pabasa pedu ane chitupa obadzidziswa basa rekuva electrician asi kana azova electrician kana azova munhu anenge ane akuziva basa rekuva remagetsi hatizomugrade pamwe chete naelectrician
vamukumba vabvuma kuti vanomanikidza vashandi vavo kuti vabayiwe nhomba yechirwere checovid-19 sezvo vakasabayiwa vanozorasikirwa ne basa sezvo vanozovhara kambani vashandi vave kurwara nechirwere checovid-19
inyaya yekunzi tinomanikidza vanhu kuti vavhaccinetwe pane nyaya yedenda recoronavhairasi moona kuti iko zvino tingati coronavhairasi chirwere chakatekeshera nyika yose pasi rose ende vanhu vese vanhu vazhinji vari kurasa upenyu nekuda kwecoronavhairasi asi isusu sepabasa pedu ivo vanhu avava tikazva vakasavhaccinetwa kana vakatanga kurwara tinokwanisa kuzova nemalosses akawanda paorganization pedu ende zvinhu zvinokwanisa kuzera kuti zviaffecte production process yedu
panyaya yekurohwa kwevashandi nezvizvarwa zvekuchina vamukumba vati havangazive sezvo pasina mushandi akauya kuzomangara
isusu pabasa pedu hatina maripoti akadaro ende kana kuri kutonzi pane vanenge vachirohwa isusu hatinyatsozive nezvenyaya dzacho asi kana pane anenge arohwa make sure tinoita hearing nyaya yacho kunoona kubatsirwa kwakanaka
mutauriri wemapurisa mudunhu remashonaland west amai Margaret Chitove vati hapana zvavanoziva sezvo pasina vanhu vakamhangara nyaya dzekurohwa kubva kukambani iyi studio 7 haina kunzwa kugurukota rezvevashandi vapoo mavhima sezvo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo nepamusana pekuti dambudziko iri ranetsa pakambani iyi hurumende pamwe nenhengo dzezctu vachashanyira kambani iyi kuti vanyatsonzwisisa zviri kuitika mushure mekugunun'una kwevashandi ava ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
Mumwe musikana anoita zvemitambo Magdalene Moyengwa apinda munhoroondo yekuva munhukadzi wekutanga wechitendero chemapostori kubudirira kuenda kuJapan kumakwikwi emaOlympic Games. Shingirai madondo anotipa nyaya inotevera.
Muyengwa ari kuenda kuJapan akamirira Botswana sezvo ari chizvarwa chenyika iyi. Muyengwa uya ne makore makumi maviri ya kuberekwa inengwe kereke Apostolic God Church ene muzinda wayo mkuru kwa Gandanza ra mdundu Remanikaland anoti chitendero chake uye kuva munhu kadza zvomutadzi sikuita mutambo wake wekusimudza masimbi
ndiro kutanga nchita nditamba mutambo uyu wanosimudza masimbi kuzoni nyango muchitsana nakwanda wa believe kuzoni kwasi wakadzi wanga sumudzi ene ndiri muzeziru soni zvori kutanga nino ndaizvibvunza kuti ndingati ndiri mukadzi kudai ndisimudza masimbi but nekuti ndakangoona kuti ndosipo chandikagwerwa namwari ndinangoramba ndingori pairi kusvika paine nguva ino and ndikasina ezvinezvi ndinongogara ndine doubt ekuzoti aw ndiri mukadzi kasi ndosimudza masimbi but nekuti nepassion yandakapiwa namwari handingamborasiri chipo chandikapiwa namwari pasi so ndakangochigamuchira
muyengwa anoti akakura asingafariri zvemitambo asi akazotanga kuita mutambo wekusimudza simbi ava kusekendari paaidzidziswa kusimba muviri wake kana kuti physical education
inangu nini kubva ndichikura handisani ndamboita interested musportship hapana sport zvandaifarira kasi zvori kutanga rakangondidza panapo ndakangoita feeling nepassion bedzi yekuda sports kunangopera ndapinda hapana akandiinspira but ndingati zvoni nesupport yavabereki vangu ndiyo yakanyanya kuti zvoni zvoite kuti ndirambe ndiri musports kuzosvikira ndiri pandiri yezvinezvi
paakaudzwa kuti akanga abudirira kuenda kuTokyo muyengwa anoti akaita kunge airota
zuva rekutanga pandikanzwana coach vangu zvo ndikakwalifaira muolympic andakubvuma nekuti ndaisaziva ndanga ndakatarisira kuti papreparation yandaiita kumashure ndainga ndisina sure zvoti painguva ineyi ndingaite neolympiani ndingakwalifaira muolympic kasi iye zvinoti togadzira kuenda muolympic
amai vemusikana uyu amai Erina Muyengwa vanoti vakaberekerwa muBotswana makore makumi mana nematanhatu apfuura mumusha weShasha uyori pedyo neguta reFrancistown mushure mekunge vabereki vavo vatamira kuBotswana vachibva kunjanja amai Muyengwa vanoti vari kufara zvikuru nekusimudzirwa kwaitwa dzinza ravo kuburikidza nemwana vavo uyu achanga achisimudza mureza weBotswana kuJapan amai Muyengwa vanoti mwanasikana anofanira kukurudzirwa mune zvaanoda kuita zvinogona kuzomupararama yakanaka muupenyu hwake
angotoo ndiri kuda zvakadai nyange akati wakada kuti anzi handisi kuda iye achizvida hapana zvaungaite unenge watongotaiwa basa rawatongodiwa ndiroro nekuti handinaite mazuva ano iri kudii iri kunesa handii saka wakatoonawo mwana aitewo izvozvo izvovo ungotaiwa ita hako nekuti ndozvavadini zvawafarira nekuti iyo life yeti pamutemo wechipostori hazvibvumirwi ba
mutori wenhau dzemitambo kube panhau redaily news muBotswana Anastasia Sibanda anoti hazvina kumuitira nyore kuti ave mutori wenhau dzemitambo zvakarare mwana wemuparidzi
ndiri mwana wemupostori and baba vangu vange iri muparidzi I went to school by mistake mai vangu nababa vangu vangu asingadi kuti tiende kuchikoro ngavachida kuti tiite zvamabhizinesi kutengesa muriwo matamatisi pandaita sports journalist still there was a problem zvokuti kumba vangu achifila kuti akupinda zvemabhora zvinoitwa nevarume mwana haanzoi
Sibanda anoti Muyengwa akaratidza kushinga kukuru nokuti mapostori mazhinji ane maonero akasiyana neake pamutambo wake wekusimudza masimbi
qualification ya Magdalene inini yandifadza zvokuti in a way she was faced with some challenges if you remember very well paakaenda kukukinya paakawina bronze anga practice kuti anga abudiswa musport anga achigara kuumba but after some time ndofunga vabereki vake vaona kuti maybe we are denying her chance vavamudzosera akazowina bronze akamubatsira kuti mapoints yake aite awande hence she qualified for the Olympics
murayiridzi vaMagdalene Muyengwa Alex Rangwe anoti ane chivimbo chikuru chekuti Muyengwa achanoita zvisioneki kuTokyo sezvo ari munhu anokwanisa kutarisana nezvinhu zvaakafanira kuita kunyange zvakaoma sei Muyengwa ari kutarisirwa kusimuka muBotswana nevamwe vake gumi nevatatu musi wa13 chikunguru vakananga Tokyo kumakwikwa ari kutanga musi wa23 chikunguru ndakamirira Studio 7 muGaborone Botswana ndini Shingirai Madondo
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
pane munhu angagazvitea nebhambu apa mushure mekuputisa bhambu iri nechinangwa chekuuraya vakuru vakuru muhurumende yemusomalia vanga vari mumotikari dzanga dzichipfuura bhambu iri rauraya vanhu vasere muguta remogadishi sangano renhau rereuters rinoti motikari idzi dzanga dzichiperekedza mumwe wevakuru vakuru vemapurisa vafaran caro avo vasina kukuvara muchiitiko ichi yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muno muAmerica ari kushanda nemwanasikana wake mukubatsira vanasikana nemadzimai vari kumusha panguva ino yeCOVID-19.
Makadi zvenyu tisarangu ndinoitwa Lusindo Ngwechikowero ndiri kubva kusangano reMTC Educate a Girl Inc. Foundation. Tinobata mabasa aya tiri kuchimanimani zvikuru sei muward 2-4 ne 1 zvakare tinoshandira kumondoro ngezi. Tinoshanda zvikuru sei nevanasikana mateenagers nemapreteens vanobvira magrades 5-6 kusvika vapedze maform 4 form 6 zvakare tinoshanda nemadzimai vari kurarama masurvivors echimachild marriages nemayoung mothers.
Takatarisa zviri kusangana nemadzimai nevanasikana panguva ino yeCOVID-19 vari kuti zvii zvininga mpinyi zvavari kusangana nazvo.
Vatinoshanda navo vari kuchema chema zvakanyanya zvikuru semu vanasikana vechidiki nekuti vajaira kusangana nevamwe kuchikoro and zvikoro yanga iri nzvimbo atinoti masafe hub so vanasikana. Iko zvino vasangana nedambudziko guru chaizvo rekurodzwa kwevana vasikana nemaabuse gender-based violence vari mudzimba. Matambudziko avari kusangana nawo zvakare ndeyekuti vana vane shuviro yekudzidza havasi kukwanisa kuwanikwa vachienda muzvikoro havana mabooks. Pane mafomati akanga akurudzirwa ekunzi vadzidze kuda kuburikidza neredhiyo kana nemafoni vana vacho mumaruva matinoshandira havana zvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise vachitaura pamafoni pacho kana kudzidza nemaredhiyo acho.
Tinoona kuti sangano iri makaritanga nemwanasikana wenyu. Mwanasikana wenyu anonzani uyezve ane makore mangani ari kuita nezvei?
Mwana anonzi Maka Chikowero ane makore 16 ari muhigh school iko zvino ari based kuUnited States asi anoshanda zvakanyanya nevasikana vari kumaruwa muZimbabwe kuchimanimani nekumhondoro nevamwe vekwamurehwa. Mumabasa ake anoshandisa kutamba kwenhabvu zvichikurudzira vasikana kuti vagare muzvikoro vadzivirire kuroorwa. Maka akapuwa nzvimbo yekuvaka yaanoti library kana kuti study center. Chakakonzera kudaro ishungu dzake dzekuti vana vakwanise kunge vachiaccessa learning materials zvakanyanya kuve agent mumwoyo make nekuvharwa kwakanga kwaitwa zvikoro. Iye achidzidza kuno vana vari kumaruwa ekuZimbabwe vasiri kukwanisa kunge vachiaccessa any learning material kana mabooks. Saka izvozvo zvakamukoshera kuti vasikana vakwanise kunge vachiwana mabooks. Akapuwa mabooks neveRotary Club yeMadison but kuti vadhilivhe mabooks iwaya anofanira kunge achiendeswa pastrati yakavakwa. Akapuwa nzvimbo nemhuri yekwandongo iri mudunhu raChief Mutambara kuti vavake study center yake iyoyo nekuti vasikana vakwanise kunge vachisanganirana panzvimbo iyoyo. Pari zvino akafensa off nesecurity fence akatanga kukanyisa zvidhina kuti zvona at least atinotanga kuvaka padiki padiki. Tinofara zvakanyanya Citizen Initiative yakakwanisa kuuya iri kuda kubatsiranawo nesu kuti iona kuti ingakwanisa kubatsira sei kuti pange pachivakwa chivakwa ichi asi ndechevasikana vari kunzvimbo yechimanimani kunedziwa.
Because you are touching them to Rongwa, Senators as like a drama, but you must have done another move and you are watching our life.
Ndinoga muchirena mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nasi tine hurukuro navaGideon Shoko vanove munyori mukuru wesangano rinomirira vari pamujyandigere reAssociation of National Social Security Retirees Trust Tiri kuda kuti tinzwe mashandiro ari kuita sangano ravo mukubatsira vari pamujyandigere. Togamuchere nemufaro muchirongwa chedu vashoko.
Azvita. Sangano redu iri takariumba gore ra2017. Rakaregistwa musi 1/9/2017. Zita raro rinonzi Association of National Social Security Retirees Trust. Takariumba. Ne mwose kutio takaona kuti ma pensioners enasa akanga asina representation kana nchiti representation dinoreva inini kutiko zvichemo zvavo zvakanga kuzvisina vanhu vanozvitora vachizvisa kunasa saka ndokuumba kwataka riita uyezve kana tichiti zvichemo zvavo zvanga zvisina vanhu vanozvisa kunasa tanga takatarisa mari dzavanowana dzemujyandigere kubatwa kwavanoitwa kana vachivaenda kunasa zvinhu zvinenge vana medical nokuti kunasa hakuna medical iye zvino ndopa vaakutanga-tanga kumanya-manya vachitinotoda kugadzirira mapensioners apa neapa
saka iro sangano renyu iri vashoko rinozivikanwa nehurumende here uye rinocherechedzwa here kana kurekonaizwa nenasa
sangano redu iri nokuti rakaregistwa rinozivikanwa nehurumende kuti riripo trust yedu yandataura pamusoro pavo rinozivikanwa nehurumende kuti iripo nemhosva yekuti yakaregistiwa uyezve isusu kuzviva kwatinoita ndekwekuti kana sangano richinge raregistwa raakuzivikanwa rinenge raakutozivikanwa nehurumende uyezve neorganization yarinenge yaregistirwa apa iri nasa isusu patakaregistwa takanyorera kuna minister of labor and social security uyezve kumanagement yenasa tichivataura kuti pane sangano raregistirwa vasevenzi mapensioners
makawana mhinduro here mushure mekunge manyorera hurumende nenasa
takawana mhinduro kubva kunasa vachitivo tazviona kuti pane sangano rakadaro asi kuhurumende hatina kumbowana minduro taifunga kuti kubva ipapo sekunyora kwatakaita tsamba takavanyorera tichitiko tinoda kuti tiite maengagements tisangane titaurirane but kubva ipapo isusu hatisati tambosangana nemanagement yenasa kana kuti nehurumende takaita maappointments namaministers ehurumende asi hapana chatichabudirira venasa takavanyorera matsamba vakangoita acknowledge zvinhu zvese zviri kuitwa kunasa vanongoita vari vega kana izvozve kuti vakwidza mari kana kuti vaita chichi vanongoita vari vega havadi kusangana nesu setrust yakaregistirwa izvozvo
teerera kuna vaGideon Shoko vanove munyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandigere reAssociation of National Social Security Retirees Trust muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamwe chetewo nenasa panyaya iyi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu oendesa hurumende kuUnited Nations nekuAfrican Commission. Uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufane chirwere cheCOVID-19 horamba huchikwira munyika. Studio 7 yaenda kuBotswana uko yataura nemusikana anoita mutambo wekusimudza simbi uyo ari kuenda kuJapani kumaOlympic Games. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakanganwa kugara makapfeka mamask nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kose kwamuri. Ndinirei choto ndichitesenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.